Royal Dynasty.
Da sind's wieder.
Mobster.
Da uns war. Mutini Mira. Pesanga sichi uya ne maungira. Dikati, bira izi zarira. Na iwe, pausawira. Jati, kana nikachisiya. Ndenge ndakuregerera, ndenge ndakunyanyira. Neguti ndinoimba inorira, chese chinorira, chese chinofitira kurira. Vanoziva kuti ini ndiri kwenyambira, kasi futi ndati ndinofashaira, ndati ndinopira ndichimboira, ndiri piravira, tarisa kwandakavirira, ndichishikirira, kada kuchiziva kuti ndinopasa mpira, ndinopasa mpira, mpunza vana natawanda kambira. Nata wanda wetu chai wacha waifira. Nekuti manzia ina kuno kumira mzira. Nekuti pala ito zika piti isisute patato ori kwira. Kwira. Tu patato tarisa pa mira. Nyombo mira. Ilo uroramba kuno mira. But kusia. Narisia nda tsoka nda zia. Nori vya pakati. Nopa ndari kudibira mbia. But what in the skiri, itwa ni vaya vaitiruoya. Vem solo poto, vai vai vem foro koto. Vem kuda kuda kutaurisa asiva chizo tizo jingeva wana yangu foto. Vano kuata vano drova mushuroto. Vakati ona vano tiza kunge vaona moto. Kubos kwa nataka shika tichepezera madinga wani. Kutepeni patacheta na action. Tika titiruko uya, jeni. Muna February, January, tijiva kupinda mkoreja, tatiti January. Tupa tatiti siwa marichinari, tijipinda kuperforma internationali. Ku Cape Town, ameno kutinye mkoshkanzi kuta itwa lockdown. Inija, nichange nishingo ita non the smackdown, smackdown. Yekutuwa ratiza kute andete breakdown. Pati, takueta iya 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 kute I wake up. Oh, pati isusu atiroiwe ne me because we are the baddest team, boya, boya. Izo zotiri ma blacks, anogara musango ma bushmen. Nuzaga, uchi ona tisinga, chefe shoya. Tiri vanwe kuti ati tawirwe nespopi. Nopi, nopi, sambodi, sambodi, bodi, digiti, my god, my lord. Then put it so we afford to record to yimba to sin at his court. Because ndino pasambira, ndiri kwenyambira, ndaiva varira. Kubva pandakanzwa richirira, ndichinzwa maungira. Iwe, ndanga ndiri mugomo, ndichinzwa ndichirira mbira. Apa ndenge ndiri mugomo, gomo rewo mune ndarira. To yimba tichiisa ma padlock nema keys. Atizi wana Alicia Keys. Because wano ziva kote tonine ma melodies. Ma melody. Ma melo.
Royal Dynasty.
Ti. Ah. Chiripe tintindi. Nijiti ne niyo ndiri kwenye mpira.